Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wemuvhuro ndira 24/2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tava nomusha mutsva watakapuwa nevagari vemuZimbabwe, Citizen Coalition for Change. Ndo musangano wevanhu, musangano wevagari vemuZimbabwe, musangano wemwana wemuZimbabwe. Zvisinei kuti uri ZANU-PF, zvisinei kuti uri MDC, rava komberanwa mushandira pamwe, gokorodzo ravapo, nyaya yokuti ngationei pamwe chete.
Vanelson Chamisa vanozivisa veruzhinji kuti vachapinda musarudzo vachishandisa zita idzva.
Tinokurudzira kuti vari muhurumende vaone kuti dzidzo kana public education yaramba yakasimba, nokuti ndokune vana vane ramangwana vanobvawo kumafamilies kusina mari.
Zimbabwe inocherechedza zuva redzidzo pasi rose. Zvinhu zvakaita manyamamire nerongo munyika. Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanelson Chamisa nhasi vazivisa kuti vachapinda musarudzo vachishandisa rimwe zita idzva zvichitevera gakava riri pakati pavo neMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora. Motoro wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
KomZimbabwe!
Vaka, Zimbabwe, vaka!
Shandu komZimbabwe!
Mota, Zimbabwe, mota!
Vachamisa vazivisa pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi kuti vachapinda musarudzo vachishandisa zita rekuti Citizens Coalition for Change.
Taona kuti hatidi zvegakava, hatidi bopoto. Bopoto harivaki musha. Musha une mere-mere, hauna rugare. Isu takata aiwa, kana vada kupisa musha. Paita pongwe wapinda nezipu kuto zapinda. Isu tota aiwa, rava dongwe. Musha wataka kuwaka ndoo mutsaka. Tavano musha mutsa wataka puwa neyo gari wemuZimbabwe. Citizen Coalition for Change. Ndoo musangano wevanhu, musangano weva gari wemuZimbabwe. Musangano wemwana wemuZimbabwe. Zvisinei kuti uri ZANU-PF, zvisinei kuti uri MDC, rava komberanwa mushandira pamwe, gokorodzo ravapo, nyaya yokuti ngationei pamwe chete.
Izvi zvinotevera danho rakatorwa navamonzora, avo vakanyorera komishoni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuti vachashandisa zita rekuti MDC Alliance musarudzo dzemabai elections akatarisirwa kuitwa musi wakurume 26. Vachamisa vati nhengo dzeparamende dziri kuvatsigira dzakasarudzwa dziri pasi peMDC Alliance dzicharamba dziri muparamende kuti dzipedze kotoro yadzo vachisimba rehove riri mumvura.
Hatidimbudziri kotoro yakapuwa vamwe. Anopa basa, anotibayira chitupa. Manhu vanovhota maZimbabweans, the Zimbabwean citizens. Saka tinovaremekedza, hatigoni kudimbudzira panzira. Vakasarudzwa kusvika muna 2023 ndo temu yavo. Vanenge vada kuvadzinga zviri kwavari, vanenge vada kuita zvavanoita zviri kwavari. Asi tatoziva nekuti tine contract nema citizens yakanzi munofanira kunge muri muparamend kusvika 2023. Tinozviremekedza.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika varashwit Mukundu vati kuchinja kwaita vachamisa zita kuchaita kuti gakava rezita pakati pavachamisa navamonzora ribva rapera zvachose.
Asi danho ratorwa navachamisa rekuchisa kupindura zita repati vachisiya zveMDC joro danho rekutanga rekugadzirisa makakatano anga ari paya basa ravanaro nderekuti vatsigiri vavo vachiziva pamusoro pezita idzva rebato Citizen Coalition for Change CCC ravataura hakutoda kuti vamhanye kuru nevakuru vebato vachitenderera nyika yese vachizivisa vatsigiri vavo pamusoro pesanduku iyi
vachamisa vati kuchinja kwavaita zita havasi kuzokangana rwendo rwavakafamba navamogeni tsvangirai mukurwira shanduko
gwara ravatsvangirai harisi zita repati gwara ravatsvangirai muono vatsvangirai ndo vakasiya vandipatsvimbo vandinongedza vanga vaneni ndobva vajamuka vakaramba vakatiza gwara ratsvangirai vakuti vari kutsvaga masimba havasi kutsvaga gwara rakanga rakasetwa navatsvangirai kuti munyika muve neshanduko so tinoremekedza murume anozitsvangirai nebasa raakabata tiri kuvaka pahwaro hwaakaita asi musha watava kuvaka mutsva une zviito zvitsva tsika itsva maonero matsva vanhu vatsva nyika itsva
zita idzva razviiswa navachamisa richashandiswa munzvimbo dzose dziri kuzoitwa sarudzo dzeparamende nemakanzura ndakamirira studio 7 muharare ndini Frank Chikowore
2023
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi mukucherechedza zuva redzidzo pasi rose nyanzvi dzichikurudzira hurumende kuti igadzirise matambudziko ari kukonzera kutyorwa kwekodzero yedzidzo Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vati zuva ranhasi rinopa mukana kuhurumende kuti itore matanho anosimudzira dzidzo munyika muzvikoro zveveruzhinji
sezvo povhati yatekeshera tichinzwa maripoti egore rapfuura 87.9 miliyoni yevanhu vagara mutambura kunoshamisa hurumende inge ichiprovida state funded education sezvinotarwa nebumbiro remutemo
vamasaraure vakurudzirawo hurumende kuti ibatsire zvikoro nemari vachiti zvikoro zvakadzorerwa shure nedenda recovid-19
musi uno wekurangarira zuva redzidzo pasi rese tinoti kune hurumende iatende kune zvinhu izvi kuitira kuti classroom isaparare vana vasaramba vachidrop out of schools chekutanga tiwane maeducation recovery grants kubva mucovid-19 achipiwa kuzvikoro izvo sezvo zvine makosta akawanda zvaiinjiwa pasida munhu aizvibatsira sezvo vakusina vanobhadhara mari yezvikoro uye hurumende isina chayaizvipa chepiri tichiti mari yevarairidzi idzorerwe payaive October 2018 asati asvika kuti varairidzi vauye kuzvikoro vadzidzise vana vedu vasavaende kumatrans vana vedu vasakurumidze kuroorwa nezvimwewo zvakashata zvavanogona kuita vakarega kudzidziswa
mutungamiriri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr Takavafira Zhou vati dzidzo muzvikoro zveruzhinji yafa
public education inoratidza kuti yafa zvikuru kwazvo zvokuti hakusina kudzidza vana vakuenda kumaprivate schools saka isu tiri kungotaura kuti zuva rakadai rinoda kuti hurumende dzomuafrica ende zvikuru sei nezimbabwe iise mari yakawanda inonzi investment in quality public education nokuti zvikoro zvepublic education zvakawanda vana vachiri kungodzidzira pasi pomuti matextbooks haasiriko uyezve hatina zvikwanisiro kana takatarisanawo nacovid zvinenge zviriko izvi
vazhou vati kuwanikwa kwedzidzo yakanaka imwe nzira yekuburisa muurombo vana vanobva kumhuri dzinoshaya
tinokurudzira kuti vari muhurumende vaone kuti dzidzo kana public education yaramba yakasimba nokuti ndokune vana vane ramangwana vanobvawo kumafamilies kusina mari
mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vati bazi ravo riri kukoshesa kugadzirisa zvinhu munyaya zvedzidzo kuti pasawana vanosaririra
we need education to fully contribute to sustainable development towards
Training Vision 2030.
Tunofanirwa kugadzirisa nyaya yedzidzo. Toshitarisawo avo vanenge vakasarira mudzidzo. Tinodawo kuti kushandiswa kweumija mune zvedzidzo kubatsire munhu wese uye pasawane anosaririra. Tinoda kuti dzidzo ibatsire mubudiriro pamwe nekuzadzisa Vision 2030.
Zuva reInternational Day of Education rinokoshesa dzidzo senzira inounza budiriro nerunyararo pasi rose. Zuva iri iro rakatarwa neUnited Nations rakatanga kucherechedzwa muna 2018 musi wa 24 ndira uye izvi zvinoitwa makore ose. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, anoti Zimbabwe yabatsirwa neAfrica Centers for Disease Control and Prevention kudzidzisa nyanzvi uye kuwana michina yekuvheneka mhando dzeCOVID-19. Asi vati havo Zimbabwe ichiri kuendesa zvimwe zvainenge yawana kuSouth African National Bioinformatics Institute uko kune unyanzvi hwepamusoro-soro. World Health Organization kana kuti WHO iri kushanda neSouth Africa kusimudzira unyanzvi hwekuvheneka mhando dzeCOVID-19 uye nyika gumi neina dzekuchamhembe kweAfrica dzinenge dzichitumira zvadzawana kunyika iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Dr. Mahomba tikatanga nekuvabvunza kuti pari zvino paongororo dzavakaita ndeipi mhando iri kutenderera munyika zvakanyanya.
Omicron kusekuziya kwemakaita kutakanzwa WHO ikatiwanaunda kuti kwane Omicron yakataurwa nekuSouth Africa ndiwakatanga kuireporta kune WHO. Isi takabva tangomhanyamhanyawo muno muZimbabwe tichiita anonzi genomic sequencing kana kuti kutesta kuona kuti iyo Omicron yacho yamuno here. Matest ese takaita, masamples ese akaitwa nelab yedu akaratidza kuti masamples acho ese anga ari Omicron. Saka isu tiri kutongoona kuti tinoona kuti Omicron ndo yanyanyo titekishe muno muZimbabwe. Asi hazvire kuti mamwe mavariants hamuna, anenge angori muo. Asi Omicron yatoti ya ndiyo tirikuona yakati wandei.
Saka zvinofamba sei kana muchiita sequencing yamuri kutaura iyi? Mune muchishanda nedzimwe nyika here kana kuti Zimbabwe inongokwanisa kuzvitega?
Patakatanga chaizvo tichida kuitawo iyo matete kuona kuti mani mavariant akaita sei, tangaka tisina yatinoti capacity, takanga tisina micheni yacho, vanhu vasina kudii kudzidziswa kana kuti training. Asi takamhanyamhanya chaizvo, ndo mamwe macapacities etiri kufara nawo chaizvo kuti takatogadzirirwa muno, taakugona kuita genomic sequencing muno muZimbabwe. Malab scientist edu ari kuita genomic sequencing, wakapiwa zvidzidzo zvacho, tingatiyo training neequipment yacho tinayo zvese. Saka tiri kuita iyoyo, asi tinenge tichitorawo mamwe masamples tichitumirawo kuSouth Africa nekumwewo kuita iya inonzi quality control kana kuti kucheka kuti quality zvatiri kuita ndizvo here.
Zvakatumirwa zvacho zviri kuratidza kuti basa rakaitwa nemazvo here?
Tinofara chaizvo kuti masamples ese takatumira kuti tichocheka quality iyoyo akanyatsoratidza kuti zvatiri ku maresults atiri kubudisa ndiyo chaiwo chaiwo. Saka tine confidence yekuti haa zvinhu zvedu zviri kufamba mberi zvakanaka chaizvo.
Saka yakabva kupi mishinda iyi? Mune mishanda neWHO here kana kuti?
Tineshanda newakati siyane wanotibatsira, vamwe wacho vetino wanotibatsirawo Africa CDC, panewo vamwe vekuLondon nekuSouth Africa kundataura. Nechokwadi neWHO inotomhanyamhanya nesu chaizvo, ndiyo imwe iri kutokurudzira kuti nyika dzese nga dzinge dzichigonawo kuita genomic sequencing. Saka vanenge varipo vanga vachitotibatsirawo nematrainings nezvese zvakadaro.
Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19, izvo zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 5294. Vanhu makumi manomwe nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nacho munyika yose pazviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvisere zvine mazana makumi mashanu nevana kana kuti 228,254. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu mamirioni mana nezviuru mazana maviri nemakumi mana nezviviri zvine mazana matatu nemakumi manomwe nemumwe kana kuti 4,242,371 vabaiwa nhomba yekutanga yecovid-19. Vabaiwa kaviri vave mamirioni matatu nemazana maviri nemakumi manomwe ezviuru zvine mazana maviri nemakumi matanhatu kana kuti 3,270,260. Vabaiwa nhomba katatu sezvave kukurudzirwa vave zviuru makumi mana nezviviri zvine mazana manomwe nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 42,773. Uwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi muongororo dzaitwa. Hurumende inotiwo ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu muAmerica zvakaungana muWashington DC nezuro zvichiratidzira kusafarira kwazvo mutemo wehurumende yava Joe Biden unobata nyaya yecovid-19 pamwe nemamask. Mutongi wedare repamusoro akambomisa urongwa hwehurumende yava Biden hwekumanikidza vashandi vehurumende kuti vabayiwe nhomba yecovid-19. Zvikwata zvevanhu muBurkina Faso zvapemberera muguta guru renyika iyi zvichitevera kubuda kwemashoko ekuti mutungamiri wenyika iyi vaRoch Marc Kabore vakachengetedzwa zvechisimba nemauto. Kupindira kwemauto kunoitika mushure mezuva rimwe chete vanhu varatidzira kusafarira kwavo hurumende yavaKabore vachiti vanofanira kusiya basa nepamusana pemabatiro avari kuita nyaya yevanopfurikidza mwero. Nyanzvi munyaya dzezveutano nevatungamiri vemasangano evagari mumaguta vari kuyambira kuti munyika munogona kupararira zvakanyanya zvirwere zvakaita sekorera, typhoid, manyoka nezvimwe zvikonzerwa nekunwa mvura ine tsvina. Kunaisa kuri kuita mvura kuri kurevawo kuti tsvina yave kukukurwa ichienda kumadhamu, matsime nezvibhorani zvinonzi zvinogona kukonzerawo matambudziko. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vechitumisa Residence Trust muzvare Alice Diana Kuveya vanoti dunhu rese rechitumisa rine matsime nezvibhorani izvo zvatovhiringidzwa zvakanyanya nekunaisa kwaita mvura zvokuti vave kutyira kupararira kwezvirwere.
Chokwadi tinotambira kumvura iri kunaya nemaoko maviri, asi dambudziko ratinaro nderekuti isusu sevagari vechitungwisa hatina dhamu redu rinobva mvura. Mvura tinoiwana kubva kusito Farare ka1 pamwedzi kana ka1 pawiki isingatombokwanirana nesu neuwandu hwatinawo. Saka mvura zhinji iko zvino tinoiwana kubva muzvibhorani, mumatsime, tongoti chitungwisa yese nekuti tine poor drainage system, poor town planning, hatina zvinhu izvo zvazvina kugadzirisika zvinova zvakakonzera kuti go rakapera pakanaisa mvura vagari vazhinji vakarasikirwa nemidziyo yavo yakawanda nekuti mvura yaive yapinda mudzimba zvizhinji zvaka majurahu akapwanywa zvakangodaro.
Muzvare Kuveya vaendera mberi vachiti kusatakurwa kwemarara kwave kutopa kuti dambudziko iri rinyanye kukura.
Saka iko zvino dambudziko ripo nderekuti neuwandu hwemvura mvura iri kungopinda ikugeza tsvina kunoti marara. Marara asi kutakurwa nguva dzose vekanzuri inenge ichingochema nenyaya yekushayikwa kwedhiesel. Asi kana yave nguva yekupwanywa kwemavending stores dhiesel vanoriwana ende uye zvekare mvura iri kungoerera nemasuweji iwayo nemarara iwayo muzvibhorani, mumatsime atiri kunwa atiri kuraramira tisi.
Mukuru werimwe sangano revagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti vamwe vagari vemuHarare vari kunyanya kushungurudzwa nenyaya yekushaya mvura kubva kukanzu runo kuti haisi kusvika kudzimba dzavo zvovamanikidza kunwa mvura isina kuchena.
Vagari vemuHarare vari kunyanya kushungurudzika nenyaya yekushaikwa kwemvura. Kunzvimbo zhinji dzemuguta hakusi kusvika mvura yeguta nguva yainenge ichitarisirwa. Inouya pano neapo, pamwe pacho inowanikwa kamwe pasvondo kana kuti kaviri pasvondo. Mamwe mazuva ose kunenge kusina mvura.
Vashumba vanoti kushaikwa kwemvura kuri kupa kuti vanhu vatengeserwe mvura yemuzvibhorani, uye dzimwe nguva mvura iyi inenge isina kunyatsochenawo.
Kune dzimwe nzvimbo kwakuita vanhuwo vanofamba vachiunganidza mvura yekutengesera vagari kuti 20 bond pa 20 liters yemvura. Ndivo vanenge vari mumakiu zvekuti kunoita hondo zvove zvove muzvibhorani, vanhu vakamirira mvura vachida kutanga kuchera. Vanenge vasinawo mari vanononoka kuchera. Saka dambudziko rekuti mvura iri kunaya rinofanira kunge richitofadza vanhu, asi munguva zhinji mvura yacho yakuzove inosvibiswa. Kanzuri inofanirwa kucheneza mvura yayo isati yauya kuvagari.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vatsinhirawo vachiti pane zvimwewo zvirwere zvinonyukawo panguva yekunaya kwemvura zvakafanana neasma, munyawiri kana kuti allergies pachirungu, uye nezvirwere zvemanyoka. Dr. Chiripanyanga vakurudzirawo vagari kuti vanofanira kufushira makomba anonjenga mvura inonaya, nokuti ndimo munokandirwa mazai ayo anozochechenya humhutu hunokonzerawo chirwere chemalaria.
Pamusoro paizvozvo tinoona kuti nzvimbo dzinoita malaria, nzvimbo dzakasiyana Gokwe, vana Victoria Falls, vana Binga, Mberengo, Zvishava neMutoko, nzvimbo dzekumarural areas dzakawanda dzinoita malaria, Mount Darwin, tinokurudzira kuti kana kuine makomba, vharai makomba aya, mvura isajenge mumakomba, nekuti mvura ikajenga mumakomba ndo munoti mamosquito edu anotanga kuwanda achiisa mazai awo imomo, ochitanga kukonzeresa kuti vanhu varume nemosquito zvakanyanya vanhu varware nemalaria. Saka tinoona kuti mvura yemusizini muno muchirwere chemalaria chinotinyanyei zvakare nokuda kweku kuti makomba anozara mvura.
Vakurudzira vagari vekumaruwa kuti vashande pamwe chete nevebazi rezveutano kuti vagopiwa mapirisi kana mishonga yekuchenesa mvura. Dr. Chiripanyanga vatiwo vanhu vose vanofanira kufashedza mvura kuti vasatapurirwa zvirwere. Tsvagurudzo yakaitwa nemukuru weDepartment of Chemical Pathology paUniversity of Zimbabwe muZinafundo Hilda Matarira kubva mugore ra2000 yakaburitsa pachena kuti kuwanda kwevanhu mumaguta nekukundikana kwehurumende mende nekanzuru kuvaka madhamu matsva zvapa kuti mvura inetse. Zimbabwe imwe yedzinyika dzepasi rose dzakaisa ruoko rwayo pachibvumirano chesangano reUnited Nations rinoona nezvekuwaniswa kwevanhu mvura yakachena kana kuti access to water and sanitation, ichi chinosungira nyika idzi kuti dziwanise mvura yakachena kuzvizvarwa zvenyika dzayo. Asi munyika izvi zviri kunetsa kuzadzikisa. Pari zvino Zimbabwe iri kuita chirongwa chekubaya vana nhomba yetyphoid, sezvo Zimbabwe yave nemakore anodarika gumi iine vanhu vari kubatwa nechirwere ichi. Vanhu vanodarika zviuru zvina vakafawo muna 2008 nekuda kwechirwere chekorera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapinitse.
Tanga nasi kuendesa chikafu, mishonga nezvinhu zvekushandisa mukuchengetedza vanhu munzvimbo dzinotarisirwa kuita mafasha emvura anotarisirwa kutanga nasi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvinotevera chiziviso chakapiwa nebazi rezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department chekuti kuchanaya mvura yakawanda mumatunhu ekumashonaland, Masvingo neManicaland. Mukuru weDepartment of Civil Protection Vanessa Ngomo vaudza Studio 7 kuti musangano waitwa nekomiti yavo yeEmergency Services Subcommittee, uyo wange uchisanganisira masangano akaita seRed Cross, mapazi eutano ekudzivirirwa kwenyika, kubudiswa kwemashoko nemamwe makambani ehurumende, wabvumirana kuti rubatsiro ruendeswe nechimbi chimbi.
Ende kutaura kudai chibage chedu tatoisa kumatunhu ese ari gumi kuti vanhu vakwanise kubatsirikana kana pechida paiya dutu mupengo kana mvura yakawandisa. Mabhazi ezupu kutati kana kuine nzvimbo dzinoda kuti vanhu vatakurwe dzinongonovatakura kunzvimbo dzinoita zvimabhazi afambe.
Vangomo vati voveruzhinji vanofanira kusiyana netsika yekuyambuka nzizi dzakazara pamwe nekuramba vari pedyo nemadhamu vachiti madhamu aya anogona kuputika kana mvura ikawandisa. Vati vanhu vachachengeterwa muzvikoro sezvo zvakavharwa vachiti kunzvimbo dzakaita seChipinge neChimanimani hurumende yakavaka nzvimbo dzekuchengetedza vanhu panguva yedutu mupengo itai. Vatiwo munzvimbo idzi muchaiswa matende kana vanhu vanenge vawirwa nedambudziko vakawanda. Vangomo vatiwo mauto emuchadenga achange achishanda nekomiti yavo.
Tinotarisirawo kuti Air Force of Zimbabwe sekutaura kwavaita nekubetserana kwatichaita navo tigone kubatsirawo vanonge vakomberedzwa nemvura munzizi nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana kudaro. Kana mumadhorobha tinoona kuti mune njodzi. Kutaura kudai tine mhuri makumi matatu neshanu dziri pabudirira takatodzidzisa kumafashamo kwadzaadziri mudhorobha imomo tikadzidzisa kwakanaka.
Vangomo vakurudzira veruzhinji kuti vateerere mashoko achange achibva kuhurumende pamwe nevatungamiriri munharaunda dzavanogara.
Pari zvinezvi ngavaramba vachiteerera nekuti mashoko iwayo achasvika kumasabhuku ndovakuru venharaunda makansela achasvika achasvika kuzvikoro achasvika kwese. Ngatitorei mashoko iwawo nenzira inoita kuti tirege kurasikirwa neupenyu pamwe pacho tirege kurasikirwa nezvipfuyo zvedu. Nzizi dzichazara ngatiregei kubatwa nemweya wetsvina wekuda kuyambuka rwizi rwakazara.
Nzvimbo dzinotarisirwa kuita mafashamo dzinosanganisira Chimanimani, Chipinge, Muzarabani, Mount Darwin nemudzi. Mukuru wesangano replatform for youth and community development iro rinoshandira kuChipinge vaClaris Maduku vaudza Studio 7 vari parunhare kwachecheche kuti mvura yatanga kunaya kunyange yazvo isati yawanda zvekukonzera mafashamu.
Yamuka mangwanani ichiratidza kuti itangwe taukasha pichana kuma 12-1 yabunyatsa kunaya zvinekasimba especially maareas ari along from Tanganda tingodzika ku the lower part of Chipinge kuupper part kuri kunaya but it's not yet as heavy but mvura iri kunaya still all the areas in Chipinge.
Muna 2019 dutu mpengo idai rakarova matunhu mana anoti Masvingo Midlands, Manicaland neMashonaland East rikasiya vanhu zviuru mazana maviri nemakuma nomwe vasina pekugara. Vanhu vanodarika mazana matatu nemakumana vakafa uye vamwe vavo vakatsakatika mumafashamo akaitika aya zvikuru kuManicaland. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 pm tirikutarisa zvikuitika mubato rinotungamirwa navaNelson Chamisa iro riri kupinda musarudzo richishandisa zita rekuti Citizens Coalition for Change.
Do you
kubita toku kusurirei mukoma wako yere mufana wako yere unomziva sato kumbofarirei chero ndapata mangu chero yoga kana balumu desa angu sako nuchushurirei yeke iwe unochushurire kupeka urku kwate asku kwate baso urku kwate asku kwate aurku kwate asku kwate urku kwate asku kwate
sezvo kwedi apera rikaitimbotarisa musoro inawo zvakare vanelson chamisa vanozivisa veruzhinji kuti vachapinda musarudzo vachishandisa zita idzva zimbabwe inocherechedza zuva redzidzo pasi rose zvinhu zvakaita manyamamire nerongo munyika vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19 nezuro tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.